zvatiri kunoita patinosangana tiri kusangana kuti tiite kuti zvichemo zvedu zvinzwike, zvichemo zvedu maererano nekubatwa kwatiri kuitwa muZimbabwe, maabductions evanhu vakamirira mahuman rights activists, kunyanya abduction yatiri kuchema iko zvino yaDr Magombe. Katiri kudaidzira kuti zvizvarwa zvese zveZimbabwe zviuye tiicheme pamwe chete nomusi weSaturday kuZimbabwe Embassy.
Takanzwa hurumende ichitaura kuti kutsakatika kana kupambwa kunonzi kwakaitwa kuna Dr Magombe hakune ine chekuita nehurumende, asi kuti kune yavari kuti third force. Imi mune muchizonoratidzira makanangana nani kana hurumende yakazvichenura?
Sangwe hurumende ichizvichenura ichiti ithird force yakavatora, isu chatiri kuda tiri kuda kuziva kuti Dr Magombe variti. Ko kana vachiziva ka kuti ithird force yakavatora, ngavaende kavanobvunza third force wacho kuti nhaiwe third force, ko munhu wacho ari pai? Nekuti tiri kuda kuziva kuti vari pai. Hazvina zvazvinotibatsira kutaura kuti vanoziva kuti ndiani akatora munhu, asi vasingagoni kuzotitaurira kuti munhu wacho aripi. Saka naizvozvo tiri kuti kuhurumende, pedzisai basa, titaurirei kuti ari kupi mukomana uyu, kubvunzai kathird force wacho kuti akamuisa pai.
Kuratidzira kwamuri kuronga nemugovera uku ndekwemapato ezvematongerwo enyika kana kuti hakune ine chekuita nemapato ezvematongerwo enyika?
Zvatiri kusangana musi wemugovera kubatanidza zvichemo zvedu pamwe chete. Hazvisisina basa kuti iwe wakamirira utongi hwekupi, wakamirira MDC, asi tiri kuti huyai ticheme pamwe chete. Nekuti takachema takadeedzera pamwe chete, kuchema kwedu kunganzwika. Hazvishandi kuti kunoenda vanhu vashanu, asi nhamo iri kuonekwa munyika iri kudi, iri kubata munhu wese. Saka ndosaka tiri kudeedzera isusu kuti aiwa vanhu huyai. Kana muchida kuuya kubva kuManchester, tibatsei tiuita sei? Tokubatsirai kuronga transport nechikafu kuti musvike tigobatana, tigobatanidza zvichemo zvedu.
Tinoona kuti munyika pari zvino mune nhume yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClemente Vole vakasvika munyika nezuro. Zvii zvamunofunga kuti vangataurawo kana kuona kwavo pamusoro pezviri kuitika? Tinoona kuti vari kufambira nyaya dzekodzero dzevanhu idzodzo.
Tinotenda kana mapato akaita seUnited Nations vachinzwawo zvichemo zvedu kusvika pakuti vanotuma vanhu kuti endai munoona kuti chii chiri kuitika. Ndinovimba kuti vachatibatsira kuti tirambe takatsikirira hurumende, kuti hurumende nemapurisa neiwo masoja kuti vatibatsire kuona kuti chii chiri kuitika, kuti zvinhu zvakadai hazvifaniri kutendedzwa. Haingava hurumende inotarisira kuti vanhu vari munyika muno hativatendedze kuchema, nekuti ikodzero dzavo, ikodzero dzedu kuti tisheedzere kuti aiwaka apa matikuvadza.